kuona sekunge bato rema Republicans richakunda rema Democrats.
Sei muri kudaro nekuti tinoona kuti kune dzimwe nzvimbo kuma battleground states dzakatarisirwa kutorwa nema Republicans dziri kuwanikwa dzichitorwa nema Democrats.
Zvinodaro nekuti nyaya yeupfumi haina kumira zvakanaka ba nenyaya yakatangwa neRussia. Saka zvinoreva kuti izvozvo kuna vanhu vari kunyunyuta pamusoro pekuti upfumi hwenyika yeAmerica huri kufamba nenzira isiriyoba. Asi hazvo zvakadaro tinogona kuona kuti kunewo zviri kuitwa musarudzo ine madhemokrasi zvinorangidza kuti vari kukunda. Saka tichada kuzombomira toona kuti tinozoona sarudzo inomira sei pakuzopedzesera kwacho.
Tinoona kuti kunzvimbo yakadai sePennsylvania uko kwanga kwakatarisirwa kutorwa nemaRepublicans kwanga kuina Dr. Mehmet Oz vawanikwa ivo vachikundwa nemuDemocrat vaJohn Fetterman. Munoona sei izvi? Tichiona kuti vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakawanikwa ivo vachienda kunotsigira nhengo yavo yemaRepublicans.
Izvi zvinorangidza kuti utongi wa Trump haunaba kufarizwa nevamwe vanhu vazhinji kunyanya kunzvimbo yakafanana nana Pennsylvania, nekuti vanga vachiita zveumbimbi ndoga. Saka vanhu vaneta nezvekuda kuita zveumbimbi ndoga kunyanyanya kudunhu rePennsylvania, ndopatiri kuona kuti vanhu vari kuramba kuti havachadiba zvaiitwa navaTrump kuti uye zvirambe zvichidzokororwa munyika yeAmerica. Zvinoreva kuti zvinofadza mukati mezvematongerwo enyika munyika yeAmerica kana vanhu vachisimuka vachisarudza watungamiriri wanoda wanounza rujeko uye neremangwana rakajeka.
Imwe nyaya iri kunyanyotariswa neveruzhinji nyaya madzimai inyaya yekuti munhu wemudzimai anokwanisa iye kuwanikwa achibvisa pamuviri kana pachinge pasina kubatwa zvakanaka, iyo inorambwa nemaRepublicans asi ichitsigirwa nemaDemocrats. Munoona izvi zvichizosandura here mamiriro ezvichabuda musarudzo idzi?
Ndiri kuona kuti zvichakonzera shanduko chaizvo zviye zvichabuda pamaresults aya, nekuti madzimai ane kodzero dzavo vanenge vachida kuti pane zvaitika kana munhu abhinywa abatwa chibharo, pane zvinoitika zvekuti kana munhu anenge achifungawo madzimai zvaanenge achida kuita, ndinoona kuti wachapa kutsutsumwa kwavo zvakanyanya.
Tinoona kuti pane nzvimbo dzakadai savana Georgia vari kutora nguva vasati vazivisa zviri kubuda musarudzo iyi, uyezve pane vamwe vari kuti ivo havasi kuzotambira zvinenge zvabuda musarudzo iyi. Munoona sei izvi takanyanyotarisana nemaRepublican?
Ndinoona kuti vari kuda kunyatsoongorora mapepa ashandiswa pakuvhota kuti varege kuzosimudzwa kunyunyuta kwekuti pane zvisinaba kuitwa zvakanaka pakuverenga mapepa esarudzo. Ndiri kuona vari kuita zvakanaka kunzvimbo yeGeorgia vachitora nguva yavo zvishoma nezvishoma kuti parege kuzoita makakatano kana gakawa kana kupikisana pamusoro pezvinobuda musarudzo mudunhu reGeorgia.